mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu chikunguru 29 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vasvika pamakumi mana. Zimbabwe Council of Churches inoti bato riri kutonga reZANU-PF risatuka zvizvarwa zveZimbabwe nemadzisawira sezvo Zimbabwe ichivada. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 hwakwira kusvika pamakumi mana. Vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vasvika pazviuru zviviri nemazana masere ane gumi nevanomwe 2817. Izvi zvinotevera kubatwa nechirwere ichi kwevamwe vanhu zana negumi nevana. Vanhu vose ava kunze kwomumwe chete vakabata chirwere ichi muZimbabwe. Mahofisi ekanzuru yeHarare, makambani akawanda, masangano akasiyana-siyana nezvitoro ari kuvhara sezvo vashandi vakawanda vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Godwin Mangulya anotipa nyaya inotevera.
Kanzuru yeHarare yavhara muzinda wayo weTown House nemamahofisi ayo akawanda zvichitevera kubatwa kwevashandi vayo neCOVID-19. Izvi zvinotevera kuvharwa kwemahofisi nezvitoro zvakawanda zvinosanganisira makambani ehurumende Tel1, Parenyatwa Hospital, Pick and Pay, OK nezvimwe. Paramende yakavharawo mushure mokunge nhengo mbiri dzayo vashandi pamwe nemutapi wenhau anonyora nhau dzeparamende abatwa neCOVID-19. Vakafanira kubata chinzvimbo chameya weHarare vaEnoch Mpamaonde vati vavhara mahofisi ekanzuro yeTown House, Rowan Martin, Cleveland neRemembrance.
Nyaya kuti paitawo maemployees awanikwa aine COVID-19 tester positive. So according to WHO guidelines, the next logical steps to follow is to close the buildings and fumigate those buildings. So that is what ratiri kuita izvozvo kuitira kuti panonosvika basa iroro rinotarisirwa kuti rinenge raitwa rapera.
Vamupamaonde varamba kutaura kuti vashandi vangani vakabatwa nechirwere ichi, asi vakurudzira vagari vemuHarare kuti vazvichengetedze kubva kuCOVID-19. Pakuvharwa kwemakambani nekuda kweCOVID-19, mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries vaHenry Rizvidzo vaudza Studio 7 kuti zvinoratidza kuti makambani ari kuita zvose zvinodiwa kudzivirira COVID-19. Vati makambani haakwanisi kuongorora kunogara vashandi vavo uye iri ibasa rehurumende.
Do what they can within their own operations to help the situation, but in another community because niggas are to die public response, and that authorities, the Ministry of Health, the Home Affairs, the Ministry of Health, the Home Affairs, 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 the Home Affairs
vaudza Studio 7 kuti zvave kuitika makambani zvinoratidza kuti makambani aya haasi kutevedza nzira dzeWorld Health Organization nebazi rezveutano dzekudzivirira COVID-19. Varusiki vatiwo mutungamiri wenyika nemudzimai wavo pamwe neparamende vari kuita misangano nevanhu vakawanda, izvo zvinogona kupinza veruzhinji munjodzi. Vanokokera nhengo dzezano PF muparamende zvakare vari mumiriri weGood South National Assembly vapupuraito garapi vaudza Studio 7 kuti COVID-19 chirwere chave muvanhu uye hachinei nekuti munhu ndewebato ripi.
Ruzivo rwubva kuhurumende, ruzivo rwunobva kuWorld Health Organization ndo zvinotigona chete kutibatsira. Hakuna mushonga unorapa COVID. Zvinotorapa COVID kudzivirira kuti COVID isabata munhu. Kana yabata munhu, pangu wakuda kwamwari kuti unorarama here kana kuti haurarami.
Gurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanoti kana paine mushandi abatwa necovid-19 kambani iyoyo inofanira kuvhara yoisa mushonga wekudzivirira covid-19. Ndakamirira Studio 7 Marare, ndini Godwin Mangudla.
Kukwira kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checovid-19 munyika kuri kuuya apo vanopikisa vari kuronga kuratidzira kune mutsindo musi wa31 mwedzi uno, izvozvo pakuti mapurisa asunge vamwe vakaita semutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume uye mutori wenhau Hopewell Chingono. Mapurisa ati ari kuda kubvunzurudza nhengo dzeMDC Alliance dzakawanda kusanganisira vaJob Sikala uye vamwe vatungamiri vemasangano evarayiridzi reAtus. Mukuru wemapurisa vaGodwin Matanga vanoti havasi kuzotendera kuratidzira uku, asi sangano reUnited Nations nevanorwira kodzero dzevanhu vari kushora hurumende nekuda kushandisa chisimba kumisa kuratidzira uku. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu abata mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi.
Zvokuti kune vanhu vari kuronga humbimbindoga nemhirizhonga musi wa31 July, isu takatokanganwa nezvazvo. Hakuna zvinhu zvakadaro zvinoitika munyika yeZimbabwe. Nyika ino yakarwirwa kamwe chete kubva kuutongi hwevatsvangiriri, tikaunza rusununguko, tikaunza kuzvitonga kuzere. Ndo mafambiro atiri kuita pari zvino.
Asika pasi pebumbiro remitemo vamugwadi vanopikisa vari kuti ikodzero yavo kuratidzira kana vasiri kugutsikana nematongerwo ari kuitwa nyika. Panguva inoyi vari kutaura nyaya yekuti uori huri kupomerwa muvakuru vakuru muhurumende nemubato renyu rezanu PF unenge hwanyanya.
Hatingaite nyika inoita basa rekurima mademonstrations. Hatingaite nyika inoita basa rekurima maviolence. Hatingaite nyika inomukira kurwisana. Hatikwanise kuita izvozvo. Hatingaite nyika yedonga watonga. Hakuna zvakadaro kana tichiri possessed PF. Hatitenderi donga watonga. Hakuna zvinhu zvakadaro zvinoitika munyika yeZimbabwe. Kana vanenge vati varonga demonstration kana zvokurwisana musi wa31 July, vamatema danda navachina mazi. Vakataura kuti no, we are ready to host you. Tinotokumirira, hatitenderi zvinhu zvakaita seizvozvo.
Mukuru anoona nezvokuburitswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi vange vari parunhare muHarare. Blessing abatawo vanomirira Zengeza West mudare reparamende vaJob Sikala, avo vanzi vari kutsvagwavo nemapurisa.
Chokutanga ndechokuti svondo rapera vakasungwa vaHopewell Chingono navaJacob Ngarivhume. Ndakanga ndaudzwa kuti vaikanga vachifanira kunge vachindisunga zuva rimwero. Ndikatuma magweta angu kuti vaende kuCID Law and Order vandovhunza kuti zviro kwazvo here kuti vari kunditsvaka.
Ko ivo vekuLaw and Order vacho vakati kudi?
VokuLaw and Order vakati hatisi kutsvaka vasikala isu, asi musi wacho uyu pamusha pangu pakaswera pakazara vanhu vemilitary intelligence CIO nevakomana vepeace nevakomana vemathugs veferete. Motikari dzavo dzakakwira dzichiziya pamba pangu. Pakadeployiwa gurupu ramaCIO rakanga richimonita pamba pangu 24/7 vaida kuona kuti ndiripo here kana kuti kwete. Ndo musi wechipiri uyo wakada kupambwa mukadzi wangu nemotikari dzevarume ava vakanga vachiziya pamba pedu. Nemotikari nhatu manumber plates acho tikamabudisa pasi rino rese rikamaona. So saka zvinotifisa kuti apa pakanga paida kuitwa maabductions attempts over my person nemhuri yangu vakanga vachita vanditsvaki vaona kuti vafuera kuita izvozvo vakuti vavakunditsvaka izvi zvinoryisa izvi hasati zvambonzikwa
Asika taverenga mube panhau reHerald vachiti umapurisa vari kukutsvagai izvaburitswa nemutauriri wavo vaponyati
Inini I'm a law abiding citizen in this country. Zvekare ndiri gweta, ndinoenda kwavari pese pavenge vada. Zvino zvavataura kudai ndatuma zvakare magwetangu kuti anobvurunzurusisa kuti zvatakamboya pano muchiramba makagorova bembera sei munepfenyuro nomapepanhau kuti totsvaka vasikala asi pese pamanga muchimboramba kuti muri kuvatsvaka.
Tanzwawo mukuru wemapurisa vaGodwin Matanga. Vachitiwo havasi kuzotendera kuratidzira uku munoona sei mashoko aya
musi wa31 izuva ravanhu harisi zuva rajob scala harisi zuva repolitical organization ipi asi izuva ravanhu revana vezimbabwe vari kuda kuti ivo vagerekete kuti mamire aita nyaya dzokuluta muno munyika hatingarambi takanyarara saka tinoda kuti tingogereketa chete nokuratidza muchinyararo kuti hazvifanirwi kuti zviendere mberi zvakadaro so zvinondisisa ndechokuti inini chete ndiringotaura kuti nyaya yokuluta necorruption iyi handibvumiranawo nayo ndinotenderana nevana vezimbabwe mune kodzero yenyu yokuti muratidze kuti hamusi kufara nazvo saka ingavi mhosva ingava munyika ipi zvayo kuti munhu abvumirane navanhu navana vezimbabwe kuti zvamuri kutaura ndezvechokwadi uye ndinobvumirana nenyu
vanomirira Zengeza West mudare reparamende vajob sikala vange vari parunhare naBlessing Zulu weStudio 7 Bazi rezvokudzidzana nedzimwe nyika muAmerica reState Department rakashedza mumiriri weZimbabwe muAmerica kuti vazotsanangura kutukwa kwakaitwa mumiriri weAmerica muZimbabwe vaBrian Nichols navaPatrick Chinamasa avo vakati vaNichols vanopindira munyaya dzisinei navo naizvozvo vanofanirwa kudzingwa munyika mumwe mukuru muzanu PF Dr. Masimba Mavaza Vanoti vaNichols vanozvidza mwari uye havachazvitorese mumiriri weimwe nyika sezvo vave kupinda mune zvematongero enyika yeZimbabwe asi sangano remakereke reZimbabwe Council of Churches rinoti Zimbabwe yave nenguva refu ichitsvaga shamwari nemadzisahwira mukati nekunze kwenyika kuti nyika isimudzirike Munyori weZimbabwe Council of Churches Dr. Kenneth Mutata vati kutaura mashoko ekuti vari mumapato ezvematongero enyika anopikisa vanhu vanopfurikidza mwero kana kuti materorists pamwe chete nekukurudzira zvizvarwa zveZimbabwe kuti zvirwisane zvinoisa Zimbabwe pamawere asingadzokeki
takamanzwa manzwi akabuda kumutauri akamirira bato rikutonga reZANU PF amashoko anovhundusa zvikuru nekuti anotaura pamusoro peopposition achiti materorist zvino zvinokakavadzana nebumbiro remutemo kuti opposition anganzi materorist kana kuti achitaura pamusoro penyaya yema citizens kuti ukavona vanodemonstrator unokwanisa kushandisa chisimba kugwa navo zvinoita sezvinokurudzira kuti ma citizens anokwanisa kuva violent against each other kana kuti kutaura pamusoro pema ambassadors vanova ndo vaenzi venyika yedu nemashoko anoita sokuti haana chimiro izvozvo zvose zvinovhundusa zvikuru kana zvichibva kuutungamiri
zvino vakuru vehurumende voita sei pamusoro pemashoko aya akatoburiswa kare
tinongovimba kuti president kana kuti hurumende vachazvidistensa kumashoko akadai nokuti anobvisa chimiro nyika yedu uye zvanopa nyika yedu zita rakaipa saka tinongovimba kuti hurumende inozvidistensa kumashoko akadai
Seve makereke munofungei nenyaya yekuratidzira kuri kurongwa kuitwa mazuva mashomanana takatarisana nao.
Nyaya dzekuratidzira vawande inyaya dziri mubumbiro remutemo. Makereke agone kutaura nezvokuti zvinofanira kuitwa sei nenyaya kuti munhu nemunhu anoziva kuti bumbiro remutemo rinoti chii. Saka vanenge vachiita zvekuratidzira vanoziva kuti anoda kuratidzira anofanira kuratidzira pasina mhirizhonga, kukuvadziwa kwevanhu, kuputsiwa kwenhumbi nezvimwe zvakadaro. Asi nyaya yekuratidzira inyaya inobvumidzwa nebumbiro remutemo weZimbabwe. Izvozvo ndo zvakakosha vawande.
Avo vange vari munyori weZimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mutata, vari parunare kuHarare neStudio 7. Tarisa zviruma pepa nau anasi. Bepa nau repa internet rezim live rine nyaya yekuti mutyairi wemotikari yegurukota rezveminda vaParents Shiri akashaya neCOVID-19, izvo zvakonzera kuti vaShiri vamboenda kwavanogara vega kana kuti isolation vakamirira kuvhenekwa. NewZimbabwe.com rine nyaya pamusoro pehurumende yeAmerica iyo yakashedza nezuro mumiriri weZimbabwe kuAmerica kuti atsanangure mashoko akataurwa nevakafanobata chigaro chemutauriri weZANU-PF vaPatrick Chinamasa vanonzi vakatoka mumiriri weAmerica muZimbabwe. MuDaily News mune nyaya inoti chikwata chemagweta chakaenda kumatare edzimosva kunorwisa kusimbiswa kwemutemo wekuti vanhu vasabuda mudzimba dzavo panguva yekurwisana necoronavirus. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Masura sei pastudio 7 vana mukoma Jongana natanonoka wande. Vanhu ngavasatarisira kuti hurumende inganzwira vanhu tsitsi. Zvitori nyore kuti isiye vanhu vachifa necovid kwairi nekuti zvayaitoita zvikuru zvekutumbura vanhu vari vapenyu. Saka haisati iri hurumende asi igena vanhu vara vari kutamba vari panyika. Ndini mafira kureva paBirmingham City.
Makadini vashamarari weStudio 7. Ini ndinoti musi wa31 ngatibudei tese nehuwandu hwedu tindoratidzira kunyika dzose dzatiri. Ngatibudei tibatane nevamwe vedu vari kumusha tiratidzire. Ndinoti ndatenda.
Makadini ko paStudio 7. Ndinoitwa kumbira izvedoro. Ndine mubvunzo wandinoda kubvunza kuti uinde kuna Minister of Defense vanova opa muchinguri kuti zvavakataura vachiti corona iri kuinda kunyika dzekumavirira kuitira nekuda kwekuti Zimbabwe yakatemerwa zvirango zveupfumi. Ko zvino zvayava muZimbabwe, tinokumbira kuti vataure vatiudze kuti iri kurova muZimbabwe nekuda kwei.
Zvinorwadza, zvinorwadza vana veZimbabwe, zvinorwadza kuti pangotanga nguo anonzo zvekuti musi wa31 panofanirwa kuto mademonstrations namba dzinotanga kutokwira dzevanhu vabatwa necoronavirus. Saka zvoda naiyo covid yacho inotozvinzwa kuti vanhu vanoda kudemonstrata musi wa31 yotanga kudonyanya kubata vanhu chaiko chaikwe, kana kuti hungori kutsotso kuri kuitwa nehurumende kuti varoda kutsikirira lockdown kuti vagozowana kusunga vanhu nekurapidza vanhu vanoda kudemonstrata zvichinzi vari kutyora mutemo welockdown. Haikona, haikona, hurumende ina mitombo yaone zvakanaka iyi. Ndione zvakanaka. Standi munyaradzidzi vatedias. Ndiri pajozi pamaembe nemapfanyo.
Ini starang ndonzi Alex Saikonde ndiri kuno ku South Africa kunoku ndokatiri. Ndoti makadini kwa Studio 7 apo. Shamarari wose pamwe nevatereri. Ndoti strike ngairambe tendera mberi sadzokero mashure. Nekuti kunyarara kwedu isusu ndokutambura kwedu isusu. Takakuda hurumende itsva inofanira kutonga. Kana iwa munangagwa tsvagono kutonga nyika ngavatomwo munhu anenge ari imomo mukati mawo imomo kuti atonge nyika. Kwete kuramba achingobvongonongobvonyongodza nyika chichitangonyarara hazvizoita zvakanaka izvozvo izvo. Wese anotsigira kuti aiwa demonstration isati ifanirwe kuitwa avanhu vanojati guta ivavavo. Asi isu tikuona nhamo isusu kutiza kubva kusouth africa nomwe anongopa mari masango avo kushupika kwese ikoko. Saka demonstration ndaende mberi tuda change munyika medu izvozvo pambe ndo mashoko angu iyayo.
Makadiko vashamarari vestudio 7 nemusi vateereri. Ini ndinoti pamberi nokupinda murod musi wa31 kuti tigone kugara zvakanaka muzimbabwe, nokuti tikatevedzera mashoko ezanupf hapana kwetingambosvika. Kubva 2008 yakadyiwa zanupf, vanhu vakarohwa, takarohwa 2008 tichimanikidziwa kunzi kwai hei tendeukai vazhinji vakafa. Izvezvi vari kuvanda nekuti kwai korona yadii. Kubva kumashure kwose kumarali chaiwo chaiwo zvikumbira kudakita rali mdc zanupf inoramba. Saka zvakafanana, pasina kushinga hatingambogariki muzimbabwe. Zvinoda kudoshinga iye munangagwa chaiko daite purezidendi akambodotiza netsoka kitabuda jamba aibva muzimbabwe asi akadzoka aita purezidendi. Aiye anongohlei akatorera mugabe nechisimba upurezidendi kuti zvino akuna kutonga nyika yacho. Ngatii demonstrate tipinde murodhi tigone kugara zvakanaka muzimbabwe. Ndini Shadre ndiri kutaura ndomunomupolokwani.
Vana mukoma tanonoka hwandi, mamuka sei, maswera sei apo pastudio 7. Ndinoda kutaura nemashoko anotaugwa navajobu skala. Mashoko awo haaiti kuti vakurudzire vanhu kuti endei tinoratidzira musi wa31 July. Zvinovhundusa nokuti ivo vanogwira zvigaro vanenge vakavanda. Iye zvino vanotaura vachiti Mwari navadzimu venyika vanditaurira. Saka zvoreva kuti Mwari navadzimu venyika vabudira pari here kuti vanhu vafe sezvakaitika musi wa1 August wadarika uya. Vanhu vakafugwawo vakatumwa kuvatungamidza mberi kwavo. Ivo nhasi voti kwai vanhu varidzokere futi vagofugwazve. Vabereki vana vana vabereki vakafugwa musi wa1 August navamamai ane varume vakafugwa musi wouya vakamboendere kunovapa kana anything sipo zvayo yokuti vageze kana kuwachigwa vachienda kuzvikoro. Hapana vedio sakurudzirana zvinhu zvina basa. Vanoda zvigaro endai munogwa moga. Apa kune korona moti kwaendei zvokudzivirira zvacho hapana. Tobahwa nekorona imi memusipo vatungamiriri vachona. Asi izvi ruzhinji ndimi wagwa munotinhira. Tabahwa nekorona tofa, mhuri dzedu dzora dzichitambura, imi nemhuri dzenyu musara makanaka. Hatirege kurudzirana zvina basa vedu wepanguva inoyi. Hatirege kurudzirana zvina basa panguva inoyi nokuti hurumende yedu yezimbabwe tose tinoiziva haimbozofi yakabva nenyaya dzokuti kwai kuratidzire kana tse kuzve kwokuti kana masoja namapurisa vari vatotanga kuganduka ya isu tingatevera sure, kwete ivo vakabata pfuti dzavo varimo murodhu. Musati tuma kundotiuraisa vasikala, musati uraisa sezvamuri kuita izvi.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vanhu vazhinji kusanganisa nhengo dzeparamende yeAmerica vari pakati pekukudza vaJohn Lewis avo vakange vari mumiriri weGeorgia muparamende yeAmerica. VaLewis vakashaya zvandirapera mushure mekurwara negomarara vange vave nemakore makumi masere. Nezuro mutumbi wa Lewis wakaendeswa kunzvimbo dzinokosha muWashington DC usati waendeswa kuparamende yeAmerica kana kuti Capitol Hill uko kwavakave munhu wechitema wekutanga kurara munzvimbo inonzi Capitol Rotunda nzvimbo inokosheswa uye inongopinzwa vanokudzwa kuti vanhu vavaone rokupedzisira vasati vachengetwa Vanongorora zvematongero enyika vaKelvin Manduna vanoti vaLewis murwiri wekodzero dzevanhu akange asingatye vachiti varwi vekodzero nerusunungugoro rwevanhu vakaita savaLewis havachawanikwi mazuva ano.
Nyika yose kuno kuAmerica iri kuchema kushaya kwavaita vaJohn Lewis. VaJohn Lewis was a giant muno muAmerica panyaya dzemacivil rights kunoku nekurwisa vachirwira marights evanhu vatema kubva kuma1960s. Ndingati kutevera vaMartin Luther vanozikanwa neruzhinji, vanhu vakaita sana John Lewis ndo vaive vatsigiri vemovement yekurwira makodzero dzevanhu vatema. Vanhu vakarwisa kuti kuve nevote yevanhu vatema nemamwe makodzero akadaro ekushandura nyaya dzerusarura ganda dzaitika nesegregation, kushandura mitemo idzodzo kuti vanhu vatema vakwanise kukwanisa kutenga dzimba na fair housing and so on. Mitemo yakadaro nekuenda kuchikoro zvakasanganisa nevachena. Saka kwaraska giant muno muAmerica
maererano nekukudzwa kwavari kuitwa. Pane zvamukati taurira, pane zvamavona here zviri kuitwa navaLewis mazuva anoaya vasati vachengetwa?
Mutumbi wavo uri kutakurwa kunzvimbo dzakasiyana siyana, malandmarks. Saka vari kutakura mutumbi uyu fanika kuSelma kuAlabama kwakaitika mhirizhonga nenyaya yemacivil rights kukaurawa vanhu nemapurisa. Mutumbi wakatakurwa ikoko kuWashington kuti aline state vanhu mapolitician congress kuyavape marespect avo. Saka chikuru especially vanhu vatema muno varwadziwa zvikuru, ndo vari kukwanisawo kuti vaite mababa yavo kune mutumbi wavaLewis vachitenderera vachiva achichema.
Wamunoona sekuti angatora nzvimbo yavaLewis pabasa ravanga vachiita iri akaenda naro mberi, pano wamunoona angakwanisa kuita izvi?
Maonero angu mufunge era yaya zvangofanana nekumusha kuAfrica kuya, makore emagiants evanhu mukatarisa Africa kwedu as a comparison, vana Nyerere, vana Nkrumah ndo vana John Lewis vedu. Handioni kuti kuchauya futi generation yevanhu vakadaro huve magiants vanokwanisa kupinda mushango dzavo vana Lewis vaya. It was a generational thing. Saka iye zvino variko havo vanenge vachiita, but nguva yacho yasiyana and saka haunyanyooni vaObama to some extent was up there nenavo. Saka I think nguva kusiyana kwaita nguva hatichaoni vanhu vakadaro sazvana Lewis ya zviya vanenge vachi prepared to die for cause yacho vachisungwa vachirohwa vachita sei sei nenyaya dzekurwira kodzero dzevanhu. Ndo kusiyana kwaita zvii.
Aiwa, tinotenda vaManduna. Avo vange vari vaKelvin Manduna vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Brothers nekambo kavo paukama, kunyange zvinhu zvikanetsa sei tisakanganwa kuti tine ukama. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vasvika pamakumi mana. Zimbabwe Council of Churches inoti bato riri kutonga reZANU-PF risatokirira vanhu sezvo Zimbabwe ichida shamwari nemadzisahwira munyika nekunze kwenyika.
tasvika kumagumo chirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ini ndini tanonoka wande ndiri muwashington dc ndichiti mosora zvakanaka.